Peter T. Strange is so good.
Triple V, double T, Vafana vechidiki vane tun twavo. 15 missed calls, shamwari dzekare, vachiridza phone yangu tairo negitare. House kubatika, house kuoneka, andisi mienzi panapa, ndinide kuoneka. Ndairwisana neshumba mkakanda sauti, ndikadzidya dzese ndakutoche magauti. My ex girlfriends, ari kudzoka esen, chajigira musaga, kupedza pinzi dzese. My baby go bandai kwangwaya, my baby go bandai satipa. No my likes in comment section, my topura ndichida attention. My baby go bandai kwangwaya, my baby go bandai satipa. No my likes in comment section, my topura ndichida attention. My baby go pazhazva kaoma, ini nendiro yangu ndakamira pakona. I was hustling, stitching, madiri ndichisona. Pasina chirikubuda setauro rakaoma naizo. Chema misodzi yekushaya kana zano. Veukama mai vepi hapana kauya pano. Slim body not by choice, deng utano. Remember I said hope but zango vangano. Veja maindi taura vangwe muchiseka. The same people vakuti ndodya mari ndega. Edikita mari iyi yakashandirwa mari iyi. Vara muromo wako panyaya dze mari iyi. My baby go bandai kwangwaya, my baby go bandai satripa. No my likes in comment section, my topura ndichida attention. My baby go bandai kwangwaya, my baby go bandai satripa. No my likes in comment section, my topura ndichida attention. Human nature matoka selection, muda kupiwa demo muri kutsvaga X. No new friends, takuda vamwe next. I reply hangu askana uchida text. Maifura sasha daya no misa makombi. Kunyima chakalaka pasanzare dombi. Vavengi ndo tafura chochigira pamuri. Cause kwese kupona nyango chabuda neburi. Hanzi waina nasi usatu waputika. But ndo putika same singa siye tumoto. Basa makuwa basa renyu kutuka. Nipeitsono neshinda marinda kuruka. My baby go bandai kwangwaya, my baby go bandai satipa. No my likes in comment section, my topura ndichida attention. My baby go bandai kwangwaya, my baby go bandai satipa. No my likes in comment section, my topura ndichida attention.
Go bury on the beat.
Ah. Woo. Shiria buta reke Billberry. Hashidi ma A, E, E, O. Kuti uzive kuti oyu.